Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZCTU rotambira nemufaro mutongo wapiwa nemutongi mukuru wematare dzimosva Justice Luke Malaba. Vanachiremba vari kuramwa mabasa vanoti vachadzokera kubasa kana hurumende yanyorerana navo chibvumirano kwete kuita zvepamuromo chete. Shamwari dzava itai dzamara, avo vakapambwa ndokutsakatika makore matatu apfuura dzosimudzira urongwa hwekuti itsvake kune mumwe wavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomiririra vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti ratambira nemufaro mutongo wapiwa nedare reConstitutional Court wekuti vashandi vakadzingwa basa. Mushure mekudzingwa basa vapiwa chiziviso chemwedzi mitatu, vanofanira kubhadharwa mari dzavo pamakore ose avakashanda kana kuti retrenchment pachirungu. Godwin Mangunjwa anoti panyaya inotevera.
Dare iri rapa mutongo uyu zvitevera nyaya yakakwidzwa kudare iri nekambani yeGreatermans iyo yaida kuti chikamu chemutemo weLabor Act chinoti vashandi vabhadharwe mari dzavo chinzi chinopokana nebumbiro remutemo. Chikamu chemutemo uyu chakadzikwa neparamende ichida kumisa kudzingwa kwainge kwave kuitwa zviuru zvevashandi zvichitevera mutongo wakaitwa nedare reHigh Court muna 2016 uyo wakapa kambani yeZuva Petroleum mvumo yekudzinga vashandi nekuvapa mari yemwedzi mitatu chete zvisinei nekuti vashanda mwedzi mingani. Zvichitevera mutongo uyu, makambani akawanda kunyange aive nemari akatanga kudzinga vashandi, izvo zvakazoita kuti hurumende ipindire ichivandudza mutemo weLabor Act nechinangwa chekuti vashandi vese vainge vadzingwa basa zvichitevera mutongo weZuva Judgment vapiwe mari dzavo dzeretrenchment. Hurumende yakati vomutemo uyu, Labor Amendment Act of 2015, waifanira kutanga kushanda mugore ra 2015, izvo zvaireva kuti vese akamiswa basa mutongo weZuva usati waturwa vaifanira kupiwa mari dzavo. Greatermans yakakwidza nyaya iyi ichiti nyaya yekuti mutemo wavandudzwa utange kushanda kumakore kumashure yaityora bumbiro remutemo. Asi mutongi mukuru wematarets mosva Justice Luke Malaba vati mutemo uyu unogona kutanga kushanda kubva kumakore kumashure. Sachigaro veZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti vafara chose nenyaya yekuti dare ragadzirisa nyaya yakange yakanganisika pakati pevashandi nevashandirwi.
Pamba nekumbunyikidzwa kwangwanyanya kuitwa vashandi kuzvizhinji kubva pakabuda judgment yaDon Nyamande versus Suwa Petroleum yakakonzera kuti vashandi vazhinji vadzingwe mabasa uye vadzingwe pasina muripo watinoti pachirungu retrenchment package. Saka tatine nyaya dzakawandisa dzanziri mumatare dzine vashandi vakasiyana siyana nemakambani akasiyana siyana dzanga dzakamirira kutonga uku.
Vati womakambani akawanda ange aenda kumatare asingadi kubhadhara vashandi uye dare nhasi rajekesa nyaya iyi pachena.
Zvakaitwa nedare reparamende kudzivirira vashandi nokuisa mutemo amendment number 5 zvakaitwa pamutemo. Chasarirwa ndechekuti tigare pasi tinyatsokuona judgment iyi, tinyatsokuirava, tinyatsokuona tinobata vapi nevapi nevapi, nokuti vashandi vari muzvipoka zvakasiyana siyana uye vakadzingwa nguva dzakasiyana siyana. Asi tichatanga kutoti tiite campaign kune maunions ese, kune vashandi vese vangawane nyaya dzavo dzanga dzakaripotwa kuti titange kuenda kumakambani techiti tipiwe mari zedu.
Vati kunyange hazvo vashandi vanzi varipwe mari dzavanonzi vapiwe ishoma, uye vange vachida kuti mushandi mumwe nemumwe apiwe mari yemwedzi miviri kana mitatu pagore rega rega raakashanda.
Vashandi vacho futi vari kunzi varipwe, mari dzavari kunzi varipwe ndidzo dziya dzakaiswa muamendment number 5 dzinova 2 weeks salary pagore rimwe nerimwe rashandwa nemushandi. Iyoyo mari iyoyo ishomanana nekuti vashandi vedu vanotambira mari shoma munyika muno.
Mukuru wesangano rinomirira vashandi rwire Employers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura sezvo vasati vaona mutongo wapiwa nedare nhasi.
Hatisati tauona kuti tinyatsouverenga zvakanaka. Tatotumba vanhu kwese kwese. I would rather read this judgment and then comment ndanyatsoiona in writing, handitika.
Vashandi vanodarika zviuru makumi maviri nezvishanu vakadzingwa basa zvichitevera mutongo wezuva petroleum judgment, uye makambani akatozomira kudzinga vanhu mabasa mushure mekunge hurumende yapindira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vaudza bazi rezvemari kuti ripe imwe mari kuna vana chiremba avo vari kuramwa mabasa kubva kutanga kwemwedzi uno. Mashoko aya ataurwa kunana chiremba ava neHealth Services Board kana kuti HSB inoona nezvemabasa evose vanoshanda mubazi rezveutano pamusangano wavaita nhasi. Asi kuramwa mabasa kwavana chiremba kuri kuenderera mberi sezvo vari kuti HSB haisi kuvaratidza mapepa acho anonzi akabva kubazi rezvemari. Hatina kukwanisa kubata mukuru weHSB Dr. Lovemore Mpengeranwa kana gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa sezvo vose vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mkolisi Ngwenya, kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei.
Vana chiremba varikuramba vachiramwa mabasa. Taita misangano miviri inonzi Health Services Board mubva ipata negotiation panel. The Health Services Board vataura kuti mutungamiriri wenyika vakataura nevabati vemari, Minister of Finance. Minister of Finance ikabvuma kuvapa imwe mari yekuti inofanira kupuwa ana chiremba nana mukoti nevanhu vanoshandira zveutano. Asi mumameetings aya vekuHealth Services Board varamba kutipa bepa racho rakanyorwa neMinistry of Finance. Varamba kudaro, vakaramba futi vachiita nyaya dzavo dzekunyeba pamahours anoshandwa nana chiremba. Saka mameetings aya tikutoona kuti haasi kubatsira nekuti vanhu vachona vari kutumwa neHealth Services Board vari kusikotaura zvisiri izvo vachirambirira vakabatsirira. Uyezve panyaya yemishonga iyi havana chavati vataura. Saka tikutoziva kuti mari vakaipuwa, asi vari kuramba vachiita izvozvo zvaanga vachingoita kubva patakatanga nyaya iyoyi kuramba.
Saka muri kuziva here kuti mari yacho yamuri kunzi mapiwa ndeyei chaizvo?
Iri kunzi ndo iri kufanira kuwedzera ma-on-call allowance iwayo ana chiremba vari kushanda usiku nemasikati vachiona vari.
Ko, kana muchiti havasi kunyatsotaura nguva chaidzo dzamuri kushanda, munganyatsojekesa here ipapo?
Chiremba vanokwanisa kushanda payatinoti ko, vanokwanisa kushanda 24 to 36 hours. Asi vanga vati ivo havana mari yachona iri kubhadhara mahours iwavo, tikati aiwa tinoramba tichishanda tongoshandisawo 16 hours kuti ndo mahours atikuita tiri pabasa. Asi ivo vari kuramba vachingoti munoita 15 hours apa uchiita macalls iwavo ari 10 pamwedzi.
Ko, pane vamambokwanisa kutaura navo here kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika kana iro gurukota rezveutano Dr. Parirenyatwa?
Tikuedza, asi havasi kubatika.
Avo vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mkolisi Ngwenya vange vari parunhare kuBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura kutanga kushanda kwezvigayo zvemagetsi kukariba muchirongwa chekuvandudzwa kwemagetsi. Chigayo ichi chiri kutarisirwa kubatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika, nekuti Zimbabwe inotenga kune dzimwe nyika dzakaita seMozambique neSouth Africa. Nyanzvi mune zvemhando dzemoto dzinoti ichi chirongwa chakanaka, asi chinongobatsira zvishoma shoma, nekuti makambani akavhurwa patsva munyika pachada zvakare kuwedzerwa mamwe magetsi. Vaimbove gurukota rezvezvicherwa nemhando dzemoto vaElton Mangoma vanoti kuvandudzwa kwemagetsi kukariba kwaifanirwa kunge kwakaitwa kare kare.
Varume ava havanyara. Izvo vari kuparura nhasi ndini Mangoma ndakazvitanga. Takagadzira magetsi ari parurwa nhasi i300 megawatts kukariba South anogaiwa magetsi nemvura. Mishini yenge iri kukariba yenge ichigaya 600 megawatts. Saka aripo ari kuparurwa nhasi ihafu yenge achigaiwa kare ipapo. Zvichireva kuti kariba yakugaya magetsi anokwana kuita iwo 900 megawatts. Zimbabwe kubvira nguva yakareba iri kungosenzesa mamegawatts anokwana kuita 1200 to 1400 megawatts. Kubvira zano kuye kuita pinda na 1980 kusvika iye zvino penge pasina kumbogadzirwa mamwe magetsi anogaiwa muno muZimbabwe, wengu achingosenzesa akagaiwa nana Smith.
Zvadzikisa here mari dzichabuda dzichitenga magetsi?
Zvinodzikisa mari inotenga magetsi chaizvo, asi zvinoitika ndezvekuti magetsi ari kusenzeswa muno munyika mashoma nekuti maindastri akavhara. Saka tinonge takungotarisa hedu zvanhasi toti mari magetsi ari kugaiwa mashoma, asi tiroda kuti maindastri akwire. Saka kana maindastri akukwira akushanda, zvinoreva kuti magetsi anenge akudiwa anowandawo.
Kuti tigone kuti Zimbabwe igadzire mamwe magetsi akawanda, zvii zvinoda kunzi zviitwe?
Tinoda kuti titange kugadzira mamwe magetsi anogaiwa necoal kuhange kwakare ikoko. Tinenge tatosiya maplani ekuti gaiwe 600 megawatts iwo akabva wazoabvisa maplani acho. Saka zvinoda kuti zvitotangwe zvepatswa. Tichada kupanoda kuzogaiwa magetsi kubatoka anogaiwa zvine mvura anenge akawanda kupfuura ari kugaiwa munyika iye zvinoizvi.
Vaimbove gurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma vachitaura vari parunare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Shamwari dzemurwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara avo vakapambwa vakatsakatika muna 2015 dzinoti dzatanga chirongwa chekubatsirana nemapurisa kutsvaga vangave neruzivo nekushayikwa kwavadzamara. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba nemuvhuro wakaburisa mashoko ekuti vane ruzivo nekuna vadzamara vazivise mapurisa. Vachaus Nyoni, imwe shamwari yavadzamara, vanoti vari kuungana zuva nezuva muAfrica Unit Square nemifananidzo yavadzamara kuti vabatsirane nemapurisa kubvunza veruzhinji kana pana akamboonawo murwiri wekodzero uyu.
Tikabva tatiwo se shamwari dzake tichatoiswa chedu chikamu nekuuya muno muAfrica Unit Square tichitaurawo nevanhu vanenge vachipfuura muno muchikumbirana navo kuti kana vakamuonawo mumasendiraini pamwe zvimwe kwemakore matatu aya ashayika pamwe arimo mumalocation, tatiwo tibatsirane nemapurisa mukumutsvagawo. Tichiti zvese zvatinenge taudzwawo nevanenge vatiudzawo tichaendawo kumapurisa tichizivi.
Vanyoni avo vanoti vakatanga kuunganawo kune zuro vatiwo parizvino vawana mazita ari kutenderera evanhu vari kunzi vakapamba vadzamara uye vachange vachiendesa mastaya kumapurisa panopera zuva ranhasi kuti zviongororwe kuti ndivanani uye vane zvavanoziva here mukutsakatika kwavadzamara.
Saka naso pazuva rino rechipiri tine information yatawana yemazita ari kungodai kutenderera pasocial media atichaina nawo nhasi kuCentral. Tonotanga tabvunza kuti tizive kuti officer ari in charge weinvestigation nyaya iyi ndiani, kuitira kuti kana tine umwombo watawana topota tichitaura naye tichishandisana naye pamwe chete. Ndodonzwe redu ratinaro pazuva rino ranhasi.
Momo vari kuungana muAfrica Unit Square, mufundisi Patrick Mugadza vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo mapurisa vakanonoka kutsvaka vadzamara vakashayikwa makore matatu apfuura, vanoti vane tarisiro kuti hurumende itsva yava munangagwa ichakoshesa kuwanikwa kwavadzamara.
Nhangu zvakaitwazvo panguva dini nguva yareba, asi tinongotenda kuti kuita kwakanaka. Saka taakuti isu ngatibatsirane tese kuitira kuti chenyi tikwanise kuziva kuti murume uyu, baba ava, mwana uyu hazvanzi yevamwe akaenda kupi, nemhaka yekuti mhuri yekwadzamara iri kuramba ichingoshunguridzika. Nesu hama neshamwari tiri kuramba tichingofunga kuti zvakambomira sei, chii chakaitika. Saka na hurumende yamunangagwa sekutaura kwavo kuti tatanga patsva, ngavaratidze kuti vari kutaura chokwadi pamusoro penyaya iyi. Vomiramira zvakasimba, isiri kutiwo tichamira navo tichibvunza vanhu tichinzwa kuti chii chingava chakaitika pamusoro pechii, pamusoro pemurume uyu.
Vamugadza vari kutiwo vanoda kuti hurumende isagumira pakutsvaga vadzamara chete, asi kuti itsvakewo vamwe vakatsakatika muZimbabwe vakadai sana Paul Chizuze, Patrick Nabanyama nevamwewo. Vamugadza vatiwo zvekuti vanhu vangotsakatika munyika hazvifaniri kudzokororwa zvakare.
Hatisi kuda kuti zviitike, kana zvakaitika izvi ngazvichigumira pana itai dzamara, zvisazowanikwa zvekare zvichidzokororwa munyika yedu yeZimbabwe. Nokuti hatisi kuzonyarira pamusoro penyaya iyi, nokuti hazvizikanwi kuti ndini kauti ndiwe mumwe musi. Saka nekudaro tichamatati takashinga panyaya iyi.
Shamwari dzavadzamara idzi dzinoti vachange vachiungana muAfrica Unit Square kubva nguva dza1 kusvika 2 masikati, kusvika hurumende yasivisa kuti zvizvi ngave zvakaitika kuna vadzamara. Vadzamara vakapambwa vachigerwa musi wa9 Kurume 2015 nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende munguva yeutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930, 13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gweta riri kumiririra mutambi wemafirimu Stormy Daniels riri kukumbira dare redzimhosva kuti rimanikidze mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vatore mhiko vachiramba zvavari kupomerwa kuti vakaita pavaidanana naDaniels umwe usiku muna Kurume 2006. Daniels ari kuti akambodanana navaTrump. Gweta raDaniels vaMichael Avenatti vasvitsa magwaro avo mudare remuCalifornia nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika hazvisi kumhanyira kudzokera kumusha, kunyange hazvo hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichikurudzira kuti zvizvarwa izvi zvidzoke kumusha. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu musangano reZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana, vanoti vanhu vazhinji havasati vaona mutsauko pakati pehurumende yava Emmerson Mnangagwa nehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kutsika madziro panyaya iyi, kunyange hazvo mutungamiri wenyika akavashedza kuti vadzoke. KuSouth Africawo, Zimbabwe Exiles Forum inoti haisi kuona vazhinji vaine chido chekudzokera kumusha pari zvino. Muzvare Zimbudzana vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti kunyangwe zvavo vachikurudzira vanhu kuenda kumusha, vanoona kuti kumusha hakusati kwanyanya kunaka zvekupa vanhu chishuwo chekudzokera.
Hongu tinokurudzira vanhu kuti vadzokere kumusha. Vanhu vanofanira kuzowana mukana wokudzokera kumusha kana kumusha kwanaka. Asi hatingoti zvevanhu ngavangodzokera kumusha, vangoti vhurumuko, vangoti taakutoenda kumusha. Iko kumusha kwavo kusina chouviri, kusina chokubata.
Pane maZimbabweans mazhinji here ari kudzokera kumusha pari zvino?
Pari zvino hapana. Vazhinji vari kuti regai timbomirira tione kuti zviri kufamba zvichienda nokupi.
Munofunga kuti chii chavari kutya?
Vari kungofunga kuti chachinja pai bhodhoro rewaini, asi waini yacho haina kuchinja. Saka vari kuda kuona kuti shanduko ishanduko chaiyo chaiyo mene mene here, kana kuti shanduko pasina.
Ko vaya vanenge vachida kuenda munovabatsira nemazano api?
Vanoda kuenda vaya isusu tinowanzoita hedu nezvemitemo zvemitemo izvi, asi tinokurudzira vanhu vanoda kuenda kuti iva munhu anenge akanyatsorongeka uine pekusvikosvikira pane tsvarukano, uyezve uchikwanisa kuti kana ukasvika kumusha unosvikowana chokuita chouviri. Nekuti hazvibetsere kuti vanhu tivakurudzire kuti vaende nhasi, papera mwedzi miri michati vanhu vaya vodzokazve vachiti haasi hazvitadza zvekumusha, tatoona zviri nani tidzoke kuno.
Asi iyo hurumende munovimba nayo here?
Vanhu vanogona kungosvika vachisvikawo zvekumunyika mavo vachisvikogara. Asi kuti hurumende gozonzi ingagone kubatsira vanhu ava, handioni zvichidaro pane ino nguva, nekuti zvinhu zvacho kumusha hasati zvanyanya kuchinja. Saka ivo vari kumusha vanotodawo rubetsero.
Ivo vanhu vari kumusha vanofara here kana vachiona vamwe vanga vari kunze kwenyika vachidzoka kuchinze kuya muzotanga mabhizimisi vachidini vachidini? Munofunga kuti vanofara nazvo here?
Zviri pairi. Anoenda kumusha achinotanga bhizimisi, handifungi kuti iyeye angarambwa, nekuti anosvika achitanga bhizimisi achipinda amwe mabasa. Kunozoita uye anosvikawo achida kunotsvaka basa kumusha, iyeye ndofunga anenge achinzi nevari kumusha iwauzvi, iwe wanga uri kuzvewo kuchidya zvako zvinokumwa zvaunoda, wouya zvekunozotitorera ipo pasherendi ratinaro iri apa. Saka pano ndomukamutsauko karipo ikako.
Munombonzwa here kune vamwe vakadzokera kumusha kuti vanoti chii?
Pari zvino izvi asisati tapedza kutora mazita yayo yevanhu vakadzokera kumusha mazuva anaya. Saka pane vari kudzokera papa nguva yacho ichiri pfupi yekuti hasati tanyatsopedza kutora mazita acho nezvikonzero zvavo.
Chamungada kuona chichiitwa nehurumende kuti zvinhu zviite nyore kune avo vanoda kudzokera kumba chii?
Isusu hatina zvakawanda zvatinoda kuhurumende. Tinongoda kuti itipe diaspora vote, tivhotere kuno kwatiri, nekuti kana iyo vachida kuti dzoke kumusha tizotanga mabika, ngavatende kuti isusu takanga tichiyamura nyika
avo vange vari vanoona nezvekurongwa kwezvinhu musangano reZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana, vachitaura vari parunhare muPretoria kuSouth Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari vekumasvingo vanoti vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari kumabhanga kuitira kuti vakwanisewo kutamba zororo reEaster zvakanaka kana kushanyira hama neshamwari. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mabhanga mazhinji anga asina mari nhasi, uye mashoma anga ane mari anga achipa vanhu mari iri pakati pemadhora makumi maviri kusvika pamakumi mashanu chete. Vakawanda vanoti mari iri kupiwa nemabhengi iyi ishoma kuti vakwanise kugadzirira kushanya kunzvimbo dzakasiyana-siyana pazororo reEaster. Vazianai Mukumbe vanoti zvirongwa zvavo zvekushanya zvapinzwa mudondo nenyaya yekushayikwa kwemari kumabhanga avo.
CBZ yanga ichipa vanhu $20 makuseni, but yangopa vanhu vashomashoma, asi vakawanda ruzhinji rwachavo mari. Asi kuona kwangu ndichaona kuti holidhay ichatiomeka, nekuti vazhinji ichida kuti tifambe nzinzo dzekuenda kumamisha. tita uskaranga shidwa mwashinda kuma chechi kuzo kutu kumamisha hakuna kwa tunguwa sakuwa na patino suwa ipa kana meko kishi ni uti njimbo zingoyo remote dendu kumabazo upa sufambiso pa transport hapa maiko kesha hakuna ni maswa ipi saka aninye ya kutichasha wa kesha ndi uni kunge chakwa za kufamba ndi ndiruko na tujinji rengo rengo rumu numa doroba zi magara ya dati chingoye tekumaruzeva ndifungu itikuna na wajamenda waka wana nikutishi mara hapana kesha hakuna ya sikuwa nika
muzare pesha chungombe vanoti vatadza kuenda kumusangano wechechi yavo nepamusana pekushaya mari yekufambisa.
Ah, isi gore rino haina kumira zvakanaka. Izvo zvitaifana kuenda kumusangano kudefe. Handichatoi ndine kuti mari yacho handina. Kubhengi kwedu kubhakilesi vari kupa $50 per week. Kunoti haichokwani, pabhazi yacho $50 haichokwani pachayo. Saka ndizvo kuti vanoda kuti tirarame sei muno muZimbabwe. Ilife rudziyo yakadaiso.
Vagari vachinji vanoti, nguva yesta ndeye kushanyira hama neshamwari, vachifara nekurangarira mwanakomana waMwari Jesu Kristu. Asi izvi hazvigoneki kana munyika, vanhu vachitambura nekushayikwa kwemari. Vaota zingoni vanoti vanga vakaronga kunoita zvirongwa zvechivanhu vachitarisirawo kundoroora mudiwa wavo kumusha kwake asi izvi zvakundikana.
Enda ndakaronga kuti paEaster nanchida kuzoita se nanchida kuzorora but the problem now ndeyekuti tikada kuenda pabank kuda kuenda pabank ndaedza FBC CBZ mara isikwaniko of which ndine chirongwa chodozorora paEaster. So it simply means one thing, maplans angu paEaster atoita se atokanzurika.
Vatinai mapungure vanoti vanga vachitarisira kuti zororo iri gore rino richaita nani nekuti pave neutongi hutsva asi hapana chashanduka.
Ah, musiyano hapana. Ah, otherwise yamunanga kwai hurumende itori wese pane yamugabe. Ah, bozvinhu zvedu zviri kuramba zvichingokwira, mari mumabhenga hamuna, chero kuti uiwane unosha kuti uiwane rapapi. Otherwise black market ndoyadova more pronounced kudarika zvose, hakuna kana mari Easter ichabhowai. Noti yegorapira zvaidova nani taitombowanawo zvimari mari mubhengi because ndaakutorina zvachose.
Vanhu vakawanda vanga vakatarisira kuti hurumende itsva yavaemarson munangagwa ichagadzisa matambudziko emari asi kusvika pari zvino hasati zvaitika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Castle Lager Premier Soccer League yaronga mitambo ichaitwa panguva yezororo reEaster. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mitambo iyi iri kutanga mangwana FC Platinum ichisangana ne Caps United mu National Sports Stadium. Mumwe muteveri we Caps United vamise chisale vanoti mutambo uyo uchanakidza zvikuru sezvo pasina vari kuda kudonedza mapoints.
Mutambo unoratidza kuti mutambo uno uchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dzitu dzose dzihapana iri kuda kukundwa.
Mumwe mutambo mukuru uri muBaobab Stadium pakati pengezi Platinum Stars neDynamos. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya anoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka nemhaka yegadziriro yakasimba yavakaita panguva yezororo remwaka wapera.
Takawaniswa mukana wekuti tinyatsogadzirira kutanga kwemakwikwi edu eCastle Lager Premier League. Ndingangoti chikwata chedu chakasimba.
Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa uyo aive asipo svondo rapera anoti anotarisira kukunda.
Sechikwata cheDynamos tarisiro ndiyoyo yagara iripo yekuti kana uri Dynamos kana gore rakapera makaita number 2 munenge mundotori netarisiro yekuti aiwa gore rino kazvatakaita number 2 tinofara kuita number 1 asi tinoziva kuti mutambo webhora asi ndotarisiro yede gore rino zvikatotadza kudaro zvinorakidza kuti takundikana.
Mimwe mitambo iriko mangwana ndeiyi: ZPC Kariba vs Herentals Nyamunga.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvava nechido chekudzokera kumusha. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.